How good as you are? You see me. Now I'm on them. Chingo Manango Kanda. Kunemuri Ekwanzanda. Bossy Missa Makawanda. How good as you? Now I'm on them. Singa Mesaka Dapa. Banga Pachanga Wakakapa. Iwe moyo chingo spakwa apana pachaita kuti ugo supa ndachisimbiswa chiri pa Mozambique chiri kuziva mbidapinda mchiki kana nasvika ndovaita siki ndovabata vese kwiki kwiki muri yekwazanda chakwanza kungotarama uchishana mumandango kanda apana pamchamirarama muchishana iwewe kwazanda akwanza kungotarama uchishana mumandango kanda apana pamchamira rama muchishana musazonzi muri pa holiday kana kuti muri pa bavade.